chikumbiro chaitana Donald Trump through malawyers avo I think chikumbiro chatagara chidziwa chauya sezvo vachitarisirwa kuti vachava president next year kutongwa kwavo kwanga kwagara kuchanetsa saka chikumbiro ichi hatingati chingave chichishamisa nekuti mutemo wemuamerica unotaura kuti a sitting president haafaniri kuva achiprosecutwa
tichiona zviri kuitika munoona chichitambirwa here chikumbiro ichi
handioni senge pangave pane imwe nzira yokuti izvi zvive zvichienda but ndoona sekuti chikumbiro chacho chinogona chaitwa chogona chakurumidza kana chichirambo wacho vanenge vachitaura kuti ivo vadonald trump havasati vava president saka havakwanisi kuva vachikonsidera nyaya idzi but tichitarisawo zvekare kuti dzimwe nyaya dzavo dzatobviswa pamatare kune dzimwe nzvimbo ndoona senge kuti ikoti inogona kutambira chikumbiro ichocho ichi vachitarisawo zvekare kuti dzimwe nyaya dzavo dzakabviswa nekuda kwokuti vakahwina maelections
pane zvingadzidzwawo here nenyika dzakadai sezimbabwe nedzimwe dzemuafrica pamusoro pezvatiri kuona zviri kuitika izvi kuna vadonald trump
ya hongu izvi zvinongotaridza kuti masystems emuamerica especially when it comes kumainstitutions anoshanda and tiri kuona kuti ivo pavakabva pachigaro kunyange vavo vanga vari one of the most powerful person in the world and muamerica munomu vakawanikwa vachimira pamberi pematare vachinzi vakatyora bumbiro remutemo and nyaya dzavo kunyanyika hadzo dzakatora hadzo nguva kuti dziende pamatare tikuonawo zvekare kuti sezvo vadzokawo zvekare paupresident mainstitutions aya anoprotecta yatingati office of the president saka ndosaka takuona kuti nyaya dzavo dziri pamberi pematare dzofanwa kuve zvichibva izvi zvinhu zvinova zvakasimbiswa nekuti mainstitutions haatarisi kuti ari kutonga ndiani anotarisa kuti tradition yavo yokusimbisa yatingati mademocratic tenants inofamba sei saka izvinhu zvokwanisa kudzidzwa nedzimwe nyika kuti vanhu nange vapinda muchigaro havafanira kuva vachiinterfera nemainstitutions anofanira kusiyiwa achirega achiita basa ravo kuitira kuti nyange pakapinda ani zvake pachigaro cheupresident hazvikanganisi yatingati kusimba kwemainstitutions anoita kuti vanhu vave vachiva neconfidence muhurumende
tingati izvi zviri kuratidza utongi hwejechetere here imomuno muamerica
ya hongu zvinoratidza utongi hwejechetere because iyi mitemo yanga yagara iripo and mitemo inobvumwa nevanhu vese saka izvi zvinhu zvatingati zvingave zvichinzi zvinhu zvinyuwani zvinhu zvagara zviripo and zvinhu zviri kusimbaradzawo zvekare utongi hwejechetereo